manera kana kamuri yeZimbabwe ino istudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC
lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manheru akanaka vateereri, tinosangana zvakare manheru anhasi uri musi wesvondo kukadzi 18/2018. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Evans Zininga. Ndiri muWashington DC ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Momo yevatsigiri veMDCT vanoonekana nemutungamiri webato ravo vaMorgan Tsvangirai pamuzinda webato weHarvest House muHarare. Mutungamiriri weZANU PF kuManicaland wokurudzira nhengo dzebato rawo mudunhu iri kuti dziende neuwandu hwadzo kunochema wavaMorgan Tsvangirai pavacharadzikwa nemusi wechipiri kuBohera. Muchikamu chedu chechitendero muchanzwa hurukuro yakaitwa naTanonoka Hwande weStudio 7 naPastor Mark Pasi Mupindu vekereke yeChurch of All Nations International vari kuBritain. Iyi ndiyo misoro yenhau dzedu dzanhasi. Tichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Momo yevatsigiri veMDCT nasi vawaniswa mukana wekuonekana nemutungamiriri webato ravo vaMorgan Tsvangirai avo vakashaya nemusi wechitatu kuSouth Africa. Mutumbi wavatsvangirai waendeswa pamuzinda webato weHarvest House muHarare rikaitinzwe kuna Thomas Chiripasi kuti zvimire sei ikoko. Mukoma Chiripasi, mungatiudze kuti kwakamirawo sei ikoko?
Hongu vanhu vanga vari mavhu nemarara pamuzinda weMDC paHarvest House apo pavataurwa navo nemutungamiriri weMDC vari zvino vaNelson Chamisa, avo vati mutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa, avo vanga vachifamba nevatevedzeri vavo vamefa Constantino Chiwenga navaKembo Mohadi vaenda kunobata maoko kumba kwavatsvangirai kuHighlands. Vamunangagwa vavimbisa kuti sarudzo dzegore rino dzichange dziri sarudzo dzakachena senzira yekuzadzisa zvido zvavatsvangirai, asi vativo sebato vachagara vakavhura ziso nekuti vanoziva kuti ZANU PF inowanzoita chikwiribidi musarudzo nguva nenguva. Zvichakadai, mumwe wevana wavatsvangirai anonzi Richard Tsvangirai uyo asiri mwana womudzimai wavatsvangirai wekutanga Mushakabvu amai Susan Tsvangirai audza vatsigiri veMDC ava kuti vachamisa vanofanira kuzadzisa zvaidiwa nababa vavo, asi vamwe vana vose vavatsvangirai vanga vasipo pamusangano uyu.
Mukoma Thomas,
chimwe chaitikawo zvakare ndechekuti mutumbi wavatsvangirai pawabva kuchechi yeMethodist wanga wakatarisirwa kuti unge uri pamuzinda weMDC, asi izvo hazvina kuitika. Mutumbi uyu wabva kuchechi wakananga kumba kwavatsvangirai kuHighlands, uko kwauri kurara nhasi wakamirira kuti uzoendeswa kuFreedom Square mangwana pachave nerimwe gungano zvakare mutumbi uyu usati waenda kubhuera kwaukatarisirwa kunoradzikwa nechipiri.
Aha, ndokubatai muromo ipapo mukoma Thomas. Ko, pange pachitaurwa kunzi tiri kutarisira vatungamiriri vemapoka anopikisa vekukinya nevekuNamibia kuti vagotaurawo neruzhinji rwemomo paHarvest House, izvi zvaitika here izvi?
Musangano uyu wakuitwa nemutungamiriri webato rinopikisa rekuNamibia reADT vaMark Henry Venami, avo vati ruzhinji rweZimbabwe runosungirwa kuzadzisa zvido zvavatsvangirai sekuti munyika muve neutongi hwejekerere kuburikidza nekuvhotera MDC musarudzo dzegore rino. VaRaila Odinga avo vaimbova mutungamiriri wehurumende kunyika yeKenya vanga vakatarisirwa kuuya pamusangano uyu asi havana kuzokwanisa. Vakatarisirwa kuti vachapinda munyika mangwana uye vakatarisirwa kuzotaura pagungano ramangwana. Kana vasina kutaura pagungano ramangwana, vakatarisirwa zvakare kutaura pacharadzo kwavatsvangirai. Zvichakadai vachamisa vati vatambira mashoko enyaradzo kubva kumutungamiriri weSouth Africa vaSiro Ramaphosa nedzimwe hurumende dzakati wandei muAfrica yose.
Aha, aiwa, ndoda kuti ndikutendei mukoma Thomas Chiripasi nekukurukura nesu muchititsanangurira zviri kuitika paground. Mova nezuva rakanaka.
Tinotenda.
Avo vanga vari Thomas Chiripasi, mutori wedu wenyaya, ari par Harvest House kuHarare, kune mhomho yeruchinji rwenyika. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vaendawo kumba kwava Morgan Tsvangirai mangwanani ano, uko kwavanobatawo maoko kumhuri yekwava Tsvangirai. Vamunangagwa vaperekedzwa nemakurukota ehurumende ane chitsama anosanganisira vakafanobata chigaro chegurukota rezvekuburitswa kwemashoko vaSimon Kayamoyo pamwe chete nedzimwe nhengo dzeZANU PF. Vamunangagwa vanonzi vavimbisa kuti hurumende yavo ichamirawo nemhuri yavatsvangirai kusvikira basa rekuradzikwa kwavo rapera. Vanongororazve matongero enyika uye vachidzidzisa pachikoro cheTshwane University of Technology muPretoria kuSouth Africa, Dr. Ricky Mukonza vanoti vanoona zvaitwa navamunangagwa zvekunochema nemhuri yekwatsvangirai sechinhu chakakosha zvikuru pachitariswa chivanhu chedu. Ngatinzwei hurukuro yataita navo pamusoro penyaya iyi.
Zvaitwa nemukuru wenyika zvinoda kuti zvirumbidzwe, nekuti chakanaka chakanaka mukaka urungwe munyu. Vaenda kunochema vanga vari mutungamiri webato rinopikisa guruguru muZimbabwe. Varadza unhu unotarisirwa pachivanhu chedu kuti pashaya munhu. Munoda kuti mese senharaunda, kunyange manga muine pamaipikisana, musangane muchinyaradzana nevafirwa.
Muri kuona here sekuti hurumende iri kuedza kumedza musangano weMDC nekuvaitira zvakanaka?
Hapana anganyatsoziva chokwadi kuti hurumende yakanangei, nekuti ngatirangarirei kuti tine sarudzo dziri kuuya. Naizvozvo vakuru vedu vanotaura kuti rinonyenga rinowarara, rinozosumudza musoro rawana.
Tanzwawo vechidiki vemusangano weMDC vachiita sevane kugunun'una kuti ZANU PF yaakuita senge ndiyo yaakuenda kumberi mberi pabasa rekuchengetwa kwavatsvangirai.
Nyaya iyi ingaonekwe nepaviri vazininga, nekuti nhoroondo yezvematongerwo enyika emuZimbabwe inotiratidza kuti vamwe vevanhu vari kuratidza kuchema zvakanyanya vatsvangirai ndo vamwe vevanhu vaivashungurudza. Vatsvangirai vakarohwa pane vaida kutotora upenyu hwavo chaiwo. Vanhu vese ivavo vakanga vari kudivi reZANU PF kana hurumende yeZANU PF. Saka vechidiki pavanenge vachiratidza kunyunyuta, ndoo zvimwe zvezvinhu zvavanenge vachirangarira kuti aiwa, ima hamugoni kuita sekuti ndimanyanya kurasikirwa munhu wamaishungurudza kudaro.
Avo vange vari Dr. Ricky Mukonza vachitaura parunare vari kuSouth Africa neStudio 7. Zvichakadaro, sachigaro webato reZANU PF amai Opa Zvipange Muchinguri Kashiri pamwe chete nasachigaro webato iri mudunhu reManicaland vaMike Madiro nasi vakurudzira nhengo dzebato ravo reZANU PF kuti dziende kunochema mutungamiriri weMDC vaMorgan Tsvangirai pavacharadzikwa nemusi wechipiri kumusha kwavo kwahumanikwa kuBhoera. Mutori wedu wenhau Lloyd Moyo anoti panyaya inotevera.
Mai Muchinguri Kashiri vataura mashoko aya nhasi pamusangano webato ravo weProvincial Coordinating Committee PCC wekuvagamuchira pakusimudzirwa kwavo kuve sachigaro weZANU PF munyika yose. Vaudza nhengo dzavo kuti hapana chakaipa pakuenda kunochema uye kubata maoko pachavigwa vatsvangirai sezvo ari mwanakomana weZimbabwe wekudunhu reManicaland uye vakashanda vose muhurumende yomubatanidzwa. Mai Muchinguri Kashiri vashora pfungwa dzekuti kunochema vatsvangirai kana uri werimwe bato unenge watengesa
pfungwa dzakasiyana. Chimega kubva watinazvo vara vamutuka
Mashoko amai mchinguri kashiri atsenerwa natsachigaro wezano PF mudonhere manikale ndi vamaik madiro vamadiro vati kunochema vatsvangirai neimwe nzira kunobatsira kuti vakwanise kuwana rutsigiro pasarudzo dzichaitwa mwedzi mishoma inotevera. Vamadiro vati vatsigiri vezano PF vafanirwe kuenda kunochema mufi vakapfeka mbatya dzemusangano wavo sezvo zvichizokwanisa kuitisa mirizhonga sezvakamboitika parufu rwemudzimai wavatsvangirai amai Susan Tsvangirai makore akati kuti apfuura apo vakashayika mutsaona yemotokari. Vagift Kagwida vanoona nezvekufambiswa kwemabasa muzano PF kuno kumanikaland. Vakagwida vakurudzira nhengo dzebato ravo rezano PF kuti dzisarege kuenda kunovigwa vatsvangirai senzira yekunotapa urongwa hwebato iri nemusi wechipiri.
Saka nende kusangana nevanhu vekubhohera ari makira ivo kunge tiripo tichinyutraliza zvingangodaona zvichiitwa neMDC waone kukosha kwedu kwemusangano wezano PF.
Asi sachigaro weMDCT kumanikaland vadavid Chimini vachitaura vari parunhare vati kuda kutsvaga mavhoti parofu hazvizi zvinhu zvinotarisirwa sezvo vatsvangirai vaive munhu ane chiremera nekudero vanoda kupiwawo ruremekedzo pakuigwa kwavo. Vachimini vati ino inguva yokubatana kwete kupatsanurana nenyaya yezvematongerwo enyika kana kuda kutsvaga rutsigiro nepanhamo. Mnemo nyaya amai muchinguri kashiri vayambira nhengo dzebato ravo kuti vasiyane nemirizhonga apo nyika yatarisana nesarudzo. Amai muchinguri kashiri vati mirizhonga inokanganisa bato ravo sezvo ichitanda vaangade kuritsigira uye zvichishoresa. Vati ngozi yevaurayiwa haiuyi kuzano PF.
Yekunobatana namai mujuru watopera hawo isusu kuti wani isusu Zano PF no zita distance from such actions. Zano PF must lead by example atidi violence. Atidi youth jibati da vota youth para leader wemando rokwati. Wanama ingati zizisei wana wendo zero zanganaka. Ndakambotaura kuti ukauraya munhu ngozi haiendi kuzano PF inoenda kumba kwavo. Ndatidzidze izvozvo hatina mazvinotibatsira. Uri kuuraya zano PF uri kuti vanhu vatize kunyaya idzodzo. Ndiri kuti vanhu vamwari ngatirambei takabatana. Ngatirambei takabatana.
Pamusangano wezano PF wanhasi uyu pataurwawo nyaya yekuunganidza mari kuti vakwanise kuvaka mahofisi emuzinda wavo uye nekuita mhemberero dzekusimudzirwa kwaamai muchinguri kashiri mubato. Nhengo dzebato iri zvekare dzayambira vechidiki kuti varemekedze utungamiriri huripo. Ndakamirira Studio 7 Mamutare ndini Loida Moyo.
Chirongwa cheStudio 7 chinokuudzai zviri kuitika muZimbabwe mazuva ose. Munokwanisa kunzwa Studio 7 mangwanani na 6 a.m. kubva nemuvhuro kusvika chishanu uye na 7 p.m. mazuva ose. Munotibata pa 909 a.m. uye pa 4930-13860-15460-15580 ne 6080 shortwave. Musakanganwe live talk na 8 p.m. muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 13680 ne 15460 frequencies. Pindai muchirongwa chelive talk nekutifonera panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Namba idzi zvakare 001-202-465-0318. Tinotepfenyurawo paFacebook chirongwa chedu Let's Talk. Ngatikurukurei. Pindai muchirongwa ichi nemusi wechipiri uye china nenguva dza 5:15 kusvika na 6 PM, uye nemusi wechishanu kubva na 5:45 kusvika na 6:15 PM. Musakanganwe kufarira Facebook page redu reVOA Shona. Iko zvino tombo kupai zvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo muchirongwa chevechidiki. Pazuwai muri Studio 7, ndino kuchingamidza izvakare svondo rino. Inene ndinonzi Evans Zininga, ndauya nechirongwa chevadiki cheyouth chatinogara tichiuya nacho svondo rega rega. Tichikurukura nevechidiki vakasiyana siyana, tichinzwawo zviri kuitika kwavari. Saka nhasi tabva tauya nacomrade Bondo. Tina mukoma chidziva nhasi pano. Mukoma Happy Mo, kwazuwai.
Kwazuwai mukoma Evans, kwazuwai vateereri.
Aiwa, ndinokutendai nekuti wanira mukana iwoyo kuti tikurukure. Tinoziva kurukumhanywa mhanywa izvozvi. Zvino mukoma Epimo, tiri kutaura nemi tiri mumazuva ekuremerwa. Mashoko enyu takatarisana nekushayika kwemukuru atisiya uyo angavewo yekuti kudii tisati takurukura hedu dzimwe nhau dzakasiyana-siyana.
Tinotenda. Aiwa, ndine kushungurudzika zvikuru nechiitiko chakaitika marumwe zuro ayo, kushayika kwemukuru wedu Dr. Morgan Richard Tsvangirai, vanga varivo purezidendi vebato redu. Baba vaTsvangirai vanga vari munhu watinoti isusu vechidiki vaiticherechedza zvakanyanyisa, nekuti panguva ino yandandiri mutungamiri wevechidiki ndonguva yavaTsvangirai yavataura vakativo Bondo, ndinoda kuti utarise nyaya yevechidiki, tione kuti vechidiki vawana zvigaro kumaconstituency, tione vawana zvigaro kumakanzura, vati vachange vachipinda mukabhineti. Ndoda kukuona vachisenza vachimepa zvinhu izvo zvichinge zvichibuda. Saka sevechidiki veZimbabwe ndinoti tarasikirwa zvikurusa. Asi zvandinoda kungondiudza vana veZimbabwe ndezvekuti baba vaTsvangirai vakatipa gwara yatinotiwo vision yatisharamba tichiteedzera. Iyoyo vision iyoyo ndinozva kuti inonotisvitsa kuZimbabwe itsva. Saka isusu sevechidiki veZimbabwe hatizofi takabetraya baba Morgan Tsvangirai, nekuti tinoziva zvave zviri chishuviro chemwoyo yavo. Anga iri shungu dzavo dzekuda kuona Zimbabwe iri Zimbabwe yakanaka. Zimbabwe inosimudzira avo vanenge vachitambudzika. Zimbabwe inopedza nyaya yekumarginalizwa kwevechidiki. Zimbabwe ine maequal opportunities for all.
Tiri kukunzwai mukoma Happy Mo. Zvino ndotarisawo kuti tiri kunzwa nekuona mhatsi upatsu iri kuitika iye mumazuva iwaya atatarisana nekuzosvika pakushaya kwavaTsvangirai aya. Iri kukusiya iwo makamira papi imi sevechidiki muMDC?
Aiwa, isu mhatsi upatsu akutotaurwa mamwe angovowo masocial media. Bato redu rakati mazuva mashoma darika ndingati zvakazonoita maringe nemusi wazoshayika mukuru wedu. Asi muitikiro wazvakaita ndewekuti takanga tatodeedza musangano mukuru wekuti tigadzirise problem yakanga iripo mukati memusangano. Saka problem iyoyo musi waitevera mushure mekunge vaTsvangirai vashayika, ndo musi watakabva tagara sangano guru redu remusangano rinova iro inonzi MDC National Council, inova the supreme board between my congresses mukupa madecisions kumusangano. Saka iroro ragara rakabva rasila problem yakanga iripo. Yakanga iri problem yekuti ndiani ari acting president, sekuti pakanga paine kusanzwisisana ipapo tikati aiwa musangano une vanhu. vaTsvangirai vakagara vachiti aiwa kana tanetsana tinoenda kui kuvanhu, nobva taenda kuvanhu vanhu vakanotaura kuti aiwa ava acting president wedu tichiinda mberi ibaba advocate Nelson Chamisa.
muri kutaura kuti shiviro yavatsvangirai yanga iri yekutiwo nemiwo mupindewo muzvigaro zvekumiriririra munzvimbo dzakasiyana-siyana. Gadziriro yenyu takatarisana nesarudzo dza2018 yanga yave papi?
Aiwa, gadziriro yedu yasvika pamusoro chaizvo izvezvi. Papa pandiri ndakatoreceive malist kwatakaita mapout nepap kuti ndo kunenge kuchizomira mayouth nzvimbo dzakaita sana Highfield West kwatei tichimira isu vana bvondo. Takatarisa takati isusu nzvimbo yese kwakanga kwakambomira muyouth muelection ya 2018 kana kuti kwakambocondesta muyouth, nzvimbo iyoyo inoita automatic youth constituent.
Ndopedzisa hangu ndichiti kune kumwe kunongedzerwa nongedzerwawo nekupomerwa pomerwa kunenge kuchiitwa neveruzhinji venyika vachiti mayouth ari kurasika, mayouth ndiwo anorova vanhu, mayouth ndo vanokonzera nyonga-nyonga. Shoko enyu amungasiriwo ruzhinji rweZimbabwe nevamwe vechidiki vakateerera ndeyekuti kudii?
Aiwa, ndinoti kana kuine mayouth anorova vanhu asi mayouth ekuMDC alliance kana MDC the movement yandiri chair, isusu toda kuti mumwe nemumwe azvipire anozvishandira tisenzere nyika yedu kuti open space vechidiki veZimbabwe yatinokwanisa kuti tiri kuzvimiririra, such that tinokwanisa kuva maresponsible citizen because tinenge takuziva kuti there is something for us in whatever we are doing as a government, as a nation.
Aiwa, ndinoda kuti ndikutendei mukoma Happy Mochidziva nekuve nesu pachirongwa chedu chanhasi tichitarisana nekuchema kwamuri kuita mukuru wenyu vatsvangirai. Maita zvikuru nekuva nesu.
Aiwa, ndinotenda vechidiki, ndinongoti define, secure and defend your future.
Aiwa, zvakanaka. Iruzhinji rweZimbabwe nemhuri yedu yeStudio 7 avo vanga vari mukoma Happy Mochidziva, vamwe vanovaziva nekuti Comrade Bvondo, mutungamiriri weboka revechidiki muMDC. Tinokutendai nekuve nesu muchirongwa. Tichadzoka zvakare svondo rinouya tichikurukura nevamwezve vechidiki. Ndinokuonekai nemufaro. Zita rangu ndinonzi Evans Zininga. Iko zvino tombochienda kuchikamu chedu chechitendero, uko kwamuchanzwa hurukuro yakaitwa naTanonoka Wande weStudio 7 naPastor Mark Percy Mupindu vekereke yeChurch of All Nations International vari kuBritain.
Jesu simba rangu, muri
simba rangu, muri simba rangu, munondipa simba.
Jesu simba rangu,
simba rangu, simba rangu,
Jesu simba rangu, munondipa
simba.
Kana ndakaneta
ndichitadza kufamba, imi mari makanaka, munondipa simba.
Manheru akanaka vateereri. Ini ndini Tanonoka Wande ndichikuchingamidzai zvekare nemufaro muchirongwa chedu chezvechitendero. Vana veZimbabwe vanomanya-manya neshoko rashe kunyika dziri padyo nedziri kure, asi nhasi ngatiendei kulista kuUnited Kingdom tinonzwa zviri kuitika ikoko.
Yeah. Ndi Pastor Mark Percy Mupindu, tiri kuUnited Kingdom, Leicester. Tinotungamirira church ikoko, Church for All Nations International. Ine about 17 different nations. Mainly we focus on the youth and my couples. And then we also do a lot of leadership training.
Mataura nenyaya yevechidiki, munoshanda navo sei?
Yeah, my daughter who is 24, the leader of youth. We allow the youth to be free in terms of my meetings avo, my topics I want to discuss. So one it all meetings avo.
Zviri kuitwa vechidiki uye zvavari kuitavo ivo pachavo zviri kubudisa mabudzi here?
Taitotaura this Sunday kuti group re youth ed havana kuwanda maningi stereke, but varikutanga kutotreta draw a lot of them. Yeah, vanewo maactivities avo avanoito ivo, but we focus on them serving kuchechi, them having their meetings and also going out in the community.
Mataura pamusoro pevakawanana avo vamunoti ma couples.
Yeah.
Munovaitirei?
Ma marriages kana tiri kuno diaspora, they shake a lot because of culture change and some of the challenges we meet, especially in the UK. chinowanzwa kuti macouples aite maproblem nyaya dzemari, nyaya dzevana, child care, you know, just the culture shock. A lot of things kana wakuno, things change. And then tinotaurawo manje Bible, tinounzwawo Bible manje in their lives, because Bible kandori nema solutions ese kuma youth, kuma couples.
Ko Pastor Pasumpindu, vatende vanouya kwamuri vachichema kuti minamata yavo haisi kusvika, haisi kudavirwa nanyadenga, munovati chinyi?
Kunaka, kune vanhu vakawanda vatinotaura nawo vanodai ningati quick fix. Yeah. Yeah, and not microwave Christianity, but no kana wana mata ubva wafunga kuti zvinhu zvinochinja. No. At times hazvichinji. Chop chop. Unofanira kutozwa kuti kana wangaona mahabits asiri right, zvichatora time. At times unoona matoona zviri kufamba, uya utaura nenina pastor hazvifambi. You are looking for a quick fix. Aiko neck quick fix, aipo.
Ndepapi mubhaibheri pane shoko rinokubatai nesimba nekukurudzirai kuita basa renyu?
Yeah, kune scripture iri kuna Isaiah chapter 40. Yeah, ndinoifarira scripture here in Isaiah chapter 40, as in 30 and 31. It not answer you, they that wait upon the Lord shall renew their strength. They shall mount up with wings like an eagle, they shall run and not be weary, they shall walk and not faint. So inini as a pastor, ndoto need those strength manje nobva kuna Mwari. So ndichitona matiro penyu hangu inini kuti Mwari wanisimbisa. Kana ndisina kusimbiswa, handigoni kusimbisa vamwe.
Vadiwa vateereri, tasvika kumagume echirongwa chedu chanhasi. Avo vanga vari Pastor Mark Pasumpindu veChurch for All Nations International. Munogona kuvabata pafoni kana pawhatsapp panhamba dzinoti 44754508173.
44-754-580-8173. Tinotenda tanonoka wande tichivimba kuti muchange munaye zvakare svondo rinouya paanenge achitiunzira chimwe chirongwa chezvechitendero. Makateerera kustudio 7 tichitepfenyura tiri muWashington DC.
Start to turn it around when they triumph over poverty. I wanna be there when the people win the battle against AIDS. I wanna lend a hand. I wanna be there for the alcoholic. I wanna be there for the drug addict. I wanna be there for the victims of violence and abuse. I wanna lend a hand, say, to Mami Na, 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 to Mami Na,
my course is beyond my table. My core past the mountains and valleys. The wastelands of my land lead me there. And set infected pastures yearn for my presence. The skies are blue. Are they sent to, I wonder? Do they need me?
I wanna be there when the people win the battle against AIDS. I wanna lend a hand. I wanna be there for the victims of violence.
Kambo kakanyorovera kanonzi Tumamina kachibva kuna Yuma Sekela kabakati swededza kumupendero wechirongwa chedu chanhasi. Totarisa misoro yenhau dzedu zvakare. Momo yevatsigiri veMDCT vanoonekana nemutungamiriri webato ravo vamogeni tsvangirai pamuzinda webato weHarvest House muHarare. Utungamiri weZANU-PF kuManicaland wokurudzira nhengo dzebato ravo mudunhu iri kuti dziende neuwandu hwadzo kunochema vamogeni tsvangirai pavacharadzikwa nemusi wechipiri kuBohera. Muchikamu chedu chechitendero manzwa kuna tanonoka hwande achitaura naPastor Mark Pasumpindu vekereke of All Nations vari kuBritain. Kana mchida kutitumira tsamba mbozha, zitumire ku Studio 7 at voashona.com. Ano kuwone kai ne mufaro ndini Evans Zeninga.
Soku isika tisenda baku VOA.